Vachitaura nezvirongwa chinhoyi kukomiti yeparamende inoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati, madzimai aanoti bhanga iri rinofanirwa kuongororwa sezvo vari kubhadhara mari vachivimbiswa kupiwa mari dzezvikwereti asi havasi kudziwana. Mumwe mudzimai wekumhangura akapinda musangano wanezuro amai Priska Tawasha vanoti hapana zviri kufamba kunyange vakabhadhara mari zvichireva kuti bhanga iri riri kubira madzimai.
Akaunti tango apply account ende mari amaunti ainzi unopiwa kubhengi ikonzwa kuti uri kupiwa mari tasingazi, asi chafamba hapana. Tototi bhengi rinovaakuzotibira nokuti ndaapply hapana chiri kufamba. Kuna vakabudisa maakaunti achina akapinda mameseji vakaa pabhengi apo kusvika vanete madzimai vati erega ndichene nazvo ndiogara pamba nokuti hapana chiri kufamba.
Madzimai aya akataurira komiti iyi kuti vanobhadhariswa mari madhora emunyika chiuru nemazana mashanu kuti vapiwe chikwereti chinofanirwa kubhadharwa mukati megore rimwe chete zvisinei kuti munhu atora chikwereti chemari. Mushandi webhanga reWomen's Bank mudunhu reMashonaland West vapita Musarurwa vanoti vanhu vakawanda vari kushaya mari nekuti havadi kukwereta vakawanda sezvinokurudzirwa.
Chinova zvoita kuti vanhu vakawanda vashaye mari, vanhu vakawanda havadi kupinda magurupu, vanoda kuapplya vari chi vari 1-1 due to marriages avo avanenge vainavo. Saka kana munhu achinge achiapply ari 1 panodiwa guarantor, handizvo iyewo anofanira kunge ane maassets anokwanisa kuita secollateral kumachi kumakoloni anenge aapply. Kwati magurupu akawanda at present they are getting mari, vari kuwana mari.
Mamwe madzimai anoti ave nemakore maviri abhadhara mari iyi asi hapana chavati vawana kunze kwevimbiso chete. Mudunhu reMashonaland West makanyoresa vanhu vanosvika zviuru zviviri kuti vapiwe mari dzekutanga kana kusimudzira mabhizimisi asi kwakapiwa vanhu vatatu chete. Amai Tariro Shumba vanoti havasati vapiwa mari asi vati mutero wavari kunzi vazobhadhara kana kuti invest yezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore yakawandisa.
Mari yacho ukaona invest yacho ye6000 inenge iri over zvakanyanyisa, saka ngavadzore futi pamainterest yavo ivai.
Sachigaro wekomiti yaibvunzurudza madzimai amai Good Life Kwaramba vanoti vaida kunzwa kuti bhanga reWomen's Finance Bank riri kubatsira sei madzimai.
Tichida kuti tinzwe impact yeWomen's Finance Bank kuti riri kubatsira sei kumadzimai uye madzimai mangani akabhenefita kubhengi iri. Asi zvichemo zvizhinji zvatiri kuwana ndezvekuti vanhu ava madzimai haasi kuwana mari, vari kuaplaya zvakawanda asi mari iyoyo haisi kubuda uye interest yacho madzimai akati interest yacho yakakurisa.
Amai Kwaramba vanoti vachaenda nezvichemo zvemadzimai kuparamende uye vachashevedza gurukota rezvemabhizinisi amai Stembiso Nyoni kuti vazopindura zvinyunyuto zvemadzimai.
Isu tinoita oversight yebhengi iroro as parliament, saka vanga zvichemo zvese zvavataura saka tinyora pasi. Tichaenda kuparliament tonogara pasi, kana tagara pasi tonyora zvese tokurukura muparliament todaidza minister Stembiso Nyoni kuti vave vanopindura zvinyunyuto zvikuru pavanhu.
Bhanga reZimbabwe Women's Microfinance Bank rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muna 2018. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.